kadi kuti vanhu vari kunyanya kubatwa necovid-19 ende kufa kwacho kwawandisa idambudziko guru. Munongedzero wokuti izvo sehurumende hatina kukwanisa kukontrola chirwere ichi zvakanaka. Hatina kushandisa mukana watakapiwa we8 months uyu zvakanaka kuti mise covid-19 iyi. Asi pane zvinofanira kuitwa manje kuti izvo tichimisa chirwere ichi. Chokutanga, ngatimise kunyanya kufamba kukurosa mabhodha vanhu vachipinda muZimbabwe. Ngatitestei vanhu zvakanyanyisa, tichiisolata vanhu pasina kutesta nokuisolata chirwere chona pachingoti chingopararira. Uyezve ndokurudzira hurumende ngative nezvipatara zvokuve tichiadhimita vanhu vabatwa necoronavhairasi. Zvino zvipatara izvo zvishomanani, saka zvinoita kuti vanhu varambe vari mumusha vachingoparadzira chirwere vachirwara vofira imomo, hapana anoziva kuti vafa nei. Tine dambudziko.
Tiri kuonawo kuti hurumende yadzika mutemo wekurambidza kufambiswa kwezvitunha kubva kune matunhu akasiyana siyana, tuchinzi munhu ngaavigwe mudunhu raashayikira. Munoona sei imwe nzira here inokwanisa kuderedza uwandu hwevanhu vari kubatwa kana kufa nechirwere ichi?
Handingari sore danho iroro, nokuti vanhu vazhinji vamwe vari kubata chirwere ichi pamafunaral. Asi tingade hedu kukontrora zvitunha. Kufamba kwekorona kuri kuitwa nevanhu vapenyu vari kufamba 1-2-1-2 netsoka dzavo. Ndokwatinofanira kuvatsvaga vachiri vapenyu, tovaisolata, tovatreata. Zvitunha zvogona kunge zviri kukontributawo mbichani, asi harizi as effective as kukontrola kutesta vanhu nokuvaisolata.
Pane vari kuchemawo Dr. Madzorera kuti dai hurumende yavheneka vanhu vasiri kubhadhara mari, nokuti havasi vese vanhu vanokwanisa kuwana mari inodiwa yekuti vavhenekwe. Munotiwo
ndo pane dambudziko guru ipapo. Nyaya iripo yokuti tikontrole covid-19 inyaya yekuti hurumende ngaise mari pasaidi yokutestisa vanhu vese pachena, nokuti vazhinji 90% yevanhu vemuZimbabwe havakwanisi kubhadhara $60 yekuti angoitwa covid-19 PCR test chete. Pasina kutesta vanhu pachena, hapana kukontrola covid-19 kwatingamboite. Nyangwe tikaita lockdown kwa 12 months tisingatesti vanhu pachena, hapana zvatiri kuita, tiri kuwesta nguva.
Asi muri kuonawo veruzhinji vachiteera here kurudziro yekuti vazvichengetedze kubva kuchirwere ichi?
Zvino vanhu vatanga